Ezekieri, chitsauko chemakumi mana nenomwe. Murume uyu akandidzosa pamukova wetemberi, ndikaona mvura yaibuda napasi pechikumbaridzo chetemberi, kwakatarisa kumabvazuva, nokuti temberi yakanga yakatarira kumabvazuva. Mvura yakanga ichiyerera napasi nechezasi kwetemberi, nyasi kwearitari. Ipapo akandibudisa nokusuo rokumusoro akanditungamirira pakupoterera nechokunze kwesuo rokunze rakatarisana nokumabvazuva, uye mvura yaiyerera ichibva kurutivi rwezasi. Murume uyu akati achifamba akananga kurutivi rwokumabvazuva ane rwodzi rwokuyeresa muruoko rwake, akayera makubhiti chiuru chimwe chete, ndokubva ipapo andiyambutsa nomumvura yakanga yakadzika kusvika muzviziso zvamakumbo. Akayerazve chimwe chiuru chamakubhiti akandifambisa nomumvura yaisvika mumabvi. Akayerazve chimwe chiuru chimwe chete akandiyambutsa nomumvura yaisvika muchiuno. Akayerazve chimwe chiuru chimwe chete, asi iye zvino rwakanga rwava rwizi rwandakanga ndisingagoni kuyambuka, nokuti mvura yakanga yawanda uye yakanga yadzika zvokuti munhu angashambira mairi. Rwizi rwakanga rusina munhu angaruyambuka. Akandibvunza akati, "Mwanakomana womunhu, unoona izvi here?" Ipapo akadzokera neni kumahombekombe orwizi. Ndakati ndasvikako, ndakaona miti mizhinji kurutivi rumwe norumwe rworwizi. Iye akati kwandiri, "Mvura iyi inoyerera yakananga kunyika yokumabvazuva ichiburukira kuArabha, kwainodira mugungwa. Painongodira mugungwa, mvura yomo inobva yanaka. Zvose zvipenyu nezvinokambaira zvichagara kwose nokunoyerera rwizi. Pachava nehove zhinji zhinji nokuti mvura iyi inoyereramo ichiita kuti mvura yomunyu inatswe. Saka kwose kunoyerera rwizi zvinhu zvose zvinorarama. Varidzi vehove vachamira vakatevedza mahombekombe kubvira kueni Gedhi kusvikira kueni Egiraimu. Kuchava nenzvimbo dzokuteya mumbure. Pachava nemhando zhinji dzehove kufanana nehove dzegungwa guru. Asi matoro namachakwi haangavi nemvura yakanaka, zvichasarira munyu. Miti yemichero yemarudzi ose ichamera kumativi ose emahombekombe orwizi. Mashizha ayo haangasvavi uye haangashayi michero. Ichabereka zvibereko mwedzi woga woga, nokuti mvura inobva panzvimbo tsvene inoyerera madziri. Michero yayo ichava zvokudya zvavanhu, uye mashizha ayo achaporesa vanhu. Zvanzi naIshe Jehovha, iyi ndiyo miganhu yaunofanira kuganhura nyika kuti ive nhaka pakati pamarudzi gumi namaviri aIsraeri nemigove miviri yaJosefa. Unofanira kuiganhura zvakaenzana pakati pavo, nokuti ndakapika noruoko rwakasimudzwa kuti ndichaipa kumadzitateguru enyu. Nyika iyi ichava nhaka yenyu. Iyi ndiyo inofanira kuva miganhu yenyika. Kurutivi rwokumusoro uchabvira kugungwa guru nenzira yeHetironi uchipfuura neparebho Hamati kusvikira kuZedhadhi, Bherota neSibhiraimu iri pamuganhu weDhamasiko, neHamati kusvika kuHazeri Hatikoni riri pamuganhu weHaurani. Muganhu uchaenda uchibva kugungwa uchindosvika kuHazari Enani, uchitevedza muganhu nokumusoro kweDhamasiko nomuganhu weHamati kumusoro. Ndiwo uchava muganhu wokumusoro. Kurutivi rwokumabvazuva muganhu uchava pakati peHaurani neDhamasiko, uchitevedza Jorodhani pakati peGireadhi nenyika yeIsraeri kusvikira kugungwa rokumabvazuva uye uchindosvika kuTamari. Ndiwo uchava muganhu wokumabvazuva. Kurutivi rwezasi uchabvira paTamari uchindosvika kumvura yeMeribha Kadheshi, ipapo wogotevedza rukova rweIjipiti kusvikira kugungwa guru. Uyu ndiwo uchava muganhu wezasi. Kurutivi rwokumavirira gungwa guru richava muganhu kusvikira pakatarisana neRebho Hamati. Uyu ndiwo uchava muganhu wokumavirira. Munofanira kugovana nyika iyi pakati penyu zvakaenzanirana namarudzi aIsraeri. Munofanira kugovana senhaka yenyu uye mugogoverawo vatorwa vagere pakati penyu vane vana. Munofanira kuvarangarira savaIsraeri vakaberekwa munyika ino. Vanofanira kugoverwa nhaka pamwe chete nemi pakati pamarudzi aIsraeri. Murudzi rupi norupi mugere mutorwa, munofanira kumupa nhaka yake imomo, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha.